chizvarwa chemuzimbabwe changa chiri kugara kuchina akadzoka kumusha achisvika musi we2018 masati saka isusu tanga taudzwa information yekuya kwake takabva tangomugashira kuairport nevesito farare vanova ndivo vari kumanager isolation facility yekuwilkins infectious diseases hospital saka ikoko akaitwa matest akaonekwa asina utachiona hwecoronavirus izvi zvaienderana nematesti akaitwa asati abuda kuchina nekuti asati asimuka kubva kuchina akaitwa medical clearance vakabva hana utachiona saka matesti edu abva aenderanawo nazvo zvisinei tiri kumirira kumudischarge kuti titange tanzwa zvakare maresults anobva kusouth africa sekudzira kwenyu dunhu rino resadat tine regional reference laboratory iri kunational institute of communicable diseases kusouth africa saka patakatora maspecimens takabva tangoendesa mamwe kulaboratory yedu national reference laboratory for microbiology yekuno kuzimbabwe mamwe achibva aendeswa kusouth africa
munotarisira kuti munokwanisa kuwana riini kubva kusouth africa uku kwamati makatumira kuti aongororwe zvakare kwamakatumira masamples kuti aongororwe
patinoshandidzana navo vanositora nguva ingaite mazuva mashanu saka tiri kufunga kuti patinotiwo monday tuesday shonzo ratiri kupinda tinenge taane confirmation kana zvikabuda zvino kungoenderana kuti ekuchina muno muzimbabwe naiwo ekusouth africa maresults aya tinobva tamuendesa hedu kumba asi anenge akuenda pasurveillance iya yatanga tiri kutaura mazuva ese kuti vafambi vari kubva nechekuchina kana mamwe dzimwe nyika kana kuti mamwe matunhu 25 ari kuripota utachionawo tinenge tava kumboramba tichionana navo zuva nezuva kusvika 21 days dzapera taane chokwadi kuti hapana mukana utachionawo zvachose
saka pari zvino achingori kuchipatara chewilkins kusvika manzwa
kuaara ari kuchipatara hongu asi ari kutaudzana nevekumba tiri kushandisa mafoni tiri kutraya kuminimiza contract